vachitaura kumapurisa pakushanya kwavo paRose Camp Provincial Headquarters muBulawayo nhasi vamatanga vati vafara kuwana mukana wekushanya vachisangana nemapurisa kekutanga kubvira pavakagadzwa saCommissioner General. Asi vati sevamwe vanhu vose munyika mwoyo wavo uri kurwadziwa nekuputika kwebhambo muBulawayo masvondo maviri apfuura vanhu vaviri vakafa mushure mechiitiko ichi. Vamatanga vatsidza kuti mapurisa achabata chete munhu kana vanhu vakaita izvi vakati vari kufara nerubatsiro rwavari kuwana kubva kune mamwe mapazi ehurumende panyaya iyi.
We will never rest until all those behind this heinous act have been accounted for.
Hatipe takazorora kusvika taona vose vane chokuita neutororo uhu uye vamiswa mudare. Taita zvese zvatinogona zviri mukati memutemo kuitira kuti chinangwa ichi chibudirire.
Vamatanga vati kubatsirana kwemapazi akasiyana-siyana ehurumende panyaya iyi ndiko kwaita kuti kusvika pari zvino vanhu vaviri vanofungidzirwa kuti vane chekuita nenyaya iyi vasungwe. Kunyange hazvo pane mashoko ekuti vaviri vakasungwa ava vakaburitswa muusungwa nezuro vachinzi havana mhosva, vamatanga varamba kutaura kuvatapi venhau pamusoro penyaya iyi vachiti hapana chavanokwanisa kutaura pari zvino kunze kwekuti kuferefetwa kwenyaya iyi kuchiri kuenderera mberi.
I'm aware that our colleagues from the media have attended, we are very eager.
Ndinoziva kuti vatapi venhau vanga vachida chose kundibvunza pamusoro pebhambo, asi ndinoda kuvimbisai nemwoyo wese kuti kuferefeta kwenyaya iyi kuchiri kuenderera mberi, uye pandiri kubva pano ndichange ndichinoonana nevamwe vangu kuti ndinzwisise zviri kunyatsoitika. Panguva yakafanira tichakudedzai tokuudzai zvizere pamusoro penyaya iyi.
Vamatanga vati vanoziva kuti mapurisa vari kushanda vasina zvikwanisiro zvakakwana, asi vati vanofanirwa kuramba vakazvipira kuchengetedza veruzhinji sezvavanotarisirwa kuita. Vatiwo vanhu munyika kusanganisira mapurisa havafanirwe kuita zveuori, vakati havazozezi kudzinga ani zvake anowanikwa achiita zveuori muchipurisa. Vamatanga vatiwo sezvo nyika yatarisana nesarudzo, mapurisa anofanirwa kuwanikwa achishanda sezvaanotarisirwa kuita kuti nyika iite sarudzo dzakachena uye murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.